Mangwana naka naka watereri. Chino sanga na shakare mangwana ni anasi urumusuwe chita tu njira 15-2020. Makateri la kustudio 7. Nepenyuro yenye zirikwiti kamu Zimbabwe za muno piwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Chinotenda kuti makwani sakuvane su mchirongwa chedu chanasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanasi. Rimwe sangano revarairidzi riri kupemera zvimwe zvikoro mhosva yekubhadhara vamwe vabereki kuti vapinde mumisangano isingazikamwi nevamwe. Sangano reApex Council rinoti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa kutangidza nezuro pamusoro penyaya yemihoro nezvikwaniso zvevadzidzisi pamabasa. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takawashira Joe vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro zvave kusarudza vabereki vekushedza kumisangano zvichivabhadhara zvichisiya vamwe kuitira kuti zvizvonyiye pakuti pakaitwa musangano nevabereki vakabvuma kukwidza mari yedzidzo. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe zvizhinji.
Hurumende yakataura through acting minister Professor Mugwira weku primary and education, primary and secondary education kuti ichabvumira zvikoro kuti zviincrease mari nokuti yati inoda kutedzera ma market forces. Asi tinoona sekuti hurumende yaita mateya pakuti inoti inoda kubvumira zvikoro kuti zviincrease mari because zvinhu zviri kudhura and zvikoro hazvina zvitoro kana kuti hurumende haina zvitoro. Chatinopokana nacho ndechekuti izvozvo hazvifani kuti zvibvise urongwa hunotevedza kana maschool fees achikwidza. Chokutanga ndechekuti maschool fees asati akwidza, 20% yavabereki vane vana vari pachikoro vanofanira kuti vaite musangano votenderana kuti vanoda kuti vakwidze nemari kana nepercentage yakadini. Saka zvaakuitika ikozvo ndezvekuti zvikoro hazvichatevedzi mutemo uyu. Zvikoro zvaakungopa vana vechikoro pavanovhara tsamba dzinoratidza kuti mari dzakakwira kubva pakadai kusvika pakadai. Saka hurumende inenge yatadza kuprotekta zvikuru sei vashandi nokuti zvikoro iko zvino zvakakwidza mari dzeschool fees nemari dzinosvika kuma 7000 mamwe ma 10000 nekuma 15000 dzichibva pa less than 2000. Izvozvo izvo zvinopa kuti zvikoro zvingozviitira mari dzokukwidza hazvienderana nemutemo uripo.
Hurumende yanga ichifanira kudini apa? Manga makatarisira kuti idini?
Hurumende yanga ichifanira kuti yaona kuti mutemo wokuti vanotungamira zvikoro vaita musangano nevabereki vane vana vari pachikoro watevedza. Padzavakuitika ndezvekuti zvikoro kuda nemari zvinosvika zvombopawo kumborumisa chibhanzi vamaprovincial directors. Tozoona zvikoro zvatova nemaapproval ekuincrease mari tisina kuita musangano savabereki pazvikoro. Saka ndonyaya yanga ichifanira kuti hurumende itarise kuti zviri kumboitika se ichiprotektawo vana vavarombo nokuti zvazvinoreva nezvokuti vaya vane mari ndo vavakwanisa kuti vaendese vana vavo kuzvikoro. Chimwe chaakunetsa ndechekuti varairidzi vanofanange vanotichawo muzvikoro umu vabereki nekuno rumwe rutivi. Asi hurumende haidi kuona mamarket forces pakuincreaseawo mari yavarairidzi yavanotambira. Inongoona mamarket forces kuincreasa maschool fees. Zvazvaakureva nezvokuti kana varairidzi vachienda kuzvikoro izvi kunodzidzisa vanenge vasiya vana vavo kudzimba Saka zvino zvoita here kuti murairidzi osiya mwana wake kudzimba achinodzidzisa vana vavamwe. Saka zvinongoreva kuti zvichazvimbira education system varairidza vakwanisa kuti vanodzidzisa vana vavamwe ivo vavo vagere kumba.
Munoti kuvabereki vane vana vanga vakatarisira kuenda kuchikoro uye moita sei nenyaya iyi?
Varairidzi vane right inonzi right of dispute nokuti vakaderedza mari dzavarairidzi kubva pa 500 US kusvika pa 30 US. Saka vachakwanisa kuti vaendeserewo vana vakuzvikoro. Naizvozvo varairidza vakwanisa kunge vachienda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vasingakwanisi kuenda. Ndosaka varairidzi vakatora chisungo chokuti havasi kuenda kuzvikoro nokuti havanganodzidzisi vana vavamwe vavo vasara kudzimba.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Show, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Muturi Nyuve nemuvhuro vakazivisa kuti hurumende yakanga iine chido chekugadzirisa matambudziko evashandi vayo kuburikidza nekuvawedzera mihoro yavo, vachiti nyaya iyi ichagadziriswa mumasvondo mashoma anotevera. Svondo rapera, hurumende yakanga yabvuma kuwedzera vashandi vayo mihoro inoda kusvika kuzvikamuzana kubva muzana kumushandi wepasi, asi vashandi vanonzi vakaramba kuitambira vachiti vanoda mari dzavaitambira muna gumi guru 2018 dzichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica kumabhanga pasuvaro. Munyori wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashandi vari kushungurudzika nemamiriro akaita zvo nemashoko ari kubva kuhurumende anoratidza kuti hurumende haisi kunzwisisa zviri kuitika kuvashandi nokuti kozvino vashandi vanzwa nenhamo. Nhamo yatekeshera mudzimba, vana havachazivi kuti vodini navo kuti vaende kuchikoro, ivo kuti vaende kumabasa havachazivi kuti vodini, uye mari yacho iri kutaurwa kuti tinogona kupa vanhu haisi kana kutombopetsera kuti ingatombo yatanga kugadzirisa dambudziko riri kusangana nevashandi. Saka vashandi vari kushungurudzika nokupererwa nechimiro chakaita zvono.
Tiri kuona kuti vashandi vehurumende vakawanda vari kuchema nenyaya yekuti iyo iri kunzi nehurumende cost of living yavarodawo kupai imari shoma isina chainotenga zvakare kana kubatsira mukutambura kuita vashandi. Muri kutambirawo sei nyaya iyoyi miso yesangano?
Isu takatotora danho rekuzivisa hurumende kuti kukundikana kwevashandi kuida kumabasa kuchawedzera zvakapetwa kudarika zvanga zvazviri kuburikidza nemari yavari kupa vashandi. Kuti izvozvi kutaura kuno, mushandi wakawana mari inoita 800 RTGs muna Disemba kuti akwanise kuti amuruke paari zviri kurema hazvisi kutoitika. Vashandi vari kuti zvino kana zvadai toita sei, tochemerepi kana hurumende yatifuratira sezvizvi? No, isu tevatungamiriri vana vashandi tinogona kungotora zvinobva kuvashandi. Vashandi vari kupererwa, vari kushaya kuti danho ratingatora chairo chairo ringaita kuti hurumende inzwe zvichemo zvedu nderipi. Ndopatova nedambudziko rokuti tigare pasi timbopangana kuti zvingamboitwa sei chaizvo.
Takanzwa hurumende ichiti vashandi vachatanga kuwana mari idzodzi dzecost of living nhasi. Zvaitika here izvo?
Ini semushandi wehurumende yangu handisati ndaiona, handina hangu kunzwa vamwe kuda tichapindawo mukupera sezvo zuva risati rapera. Hatigoni kuti hazvisati zvaitika kana kuti zvaitika. Dzimwe nguva tinongozonzwawo patinomuka paya vamwe achiti yangu yakazoreflekta makumi madeko yangu yakazodai. Saka hati ini hangu handisati ndaiwana.
Munotarisira kusangana riini nevamiriri vehurumende zvakare?
Musangano watakaita svondo rapera nechishanu wakapera tisina kupanana chitsidzo chokuti tichasangana riini. Saka ndinganyepa, tichatongomirira muivo kuti vachaonawo here kuti zvinoda kuti zvite chindi chindi kuti izvozvo zvidzokedzane kana kuti vagotikasira kudindana tavayo minista vachiti vanhu vanofanira kuti varambe vachitaurirananayo vatuliniwe kuda vari kuvataurira nokuti ndovanoti vatinotaura navo isu vatinonegosheta navo vanonoturirawo zvatinenge tataura navo kuna vanava muturi ivava kuda vane zvavari kuronga tangomirira ivo.
Munyori mukuru weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro nhasi apo mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vange vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano westanding committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi zvikoro zvavhurwa, vanhu havana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu vari kuda kunzwa kuti utungamiri weMDC huri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite kwana, ndopanga vachida kuseseturwa neutungamiri weMDC kuti tichaita sei rwendo runo. Iplani yeaction yeMDC yegorera 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti chikoro zvekuvhurwa sondo rino event yedu haikwanisi kuenderera mberi. Asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro, because vati mapurisa hakwanisi kunge ari kuno kuti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro, saka tikusha kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Vatamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takambona zvakaitwa kugore rapera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare, nana Bhuru wayo, nana Gweru, nana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi waNyamafufu gore rakapera. Takaona rezhimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa, tikuvapa mukana wekuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita, tiri kuongorora semusangano tawirana kuti tinosvika rinhi kusvika rinhi tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. Vatamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sisangano remagandanga uye iri kuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuti ane musi wechipiri muchaona zvatichaita. Ndonyaya iri kupinda munyaya yetu kuti tiri kuongorora kuti kusvika zvarinhi tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa anoda kutirambidza kuita kodzero dzedu nekuita maactivities edu avanova anobviswa nebungiro remutemo yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ari kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika, zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka, vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika. Nebumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinji.
Muna Nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika muna Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano revanachiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Raka saru za bodi idra richiti Dr. Fortune Nyamande ndivo sachigaro wavo. Mudeli News vanoona nezvekufambiswa kwemabasa evechidiki veZANU PF vaGodfrey Senengamu vadzokororazve mashoko avakambotaura ekukurudzira nhaurirano pakati pebato ravo reZANU PF neMDC. MuHerald mune nyaya pamusoro padhishopi veAnglican vekumanikaland Eric Ruona, avo vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori maererano nemari inoita mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukasei mukomata nokawande paStudio 7 apa. Totenda zvedu nechirongwa chamunotipa chinaudza kuti vanzokudza mazuva ese. Nendini kuita ndiri kupa masvingo apa. Ndinokachika mwaro zvishuwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutilinxo kuti kana uchiita zvinhu zvaunombonyatso kugaya here chaizvo chaizvo kuti vanhu vari kurarama sei. Ukatarisa izvizvi izvi vari kuda kuda kuwedzera mari yemuhoro yevashandi nezvikamu zvisinga svika 100%, asi ivo zvinhu zvavo vanokwidza nemore than 300%. Mafizi emakoreji akakwira gore rapera nemore than 350%. Izvizvi vari kuronga futi kukwidza nemore than 300%. Zvakare iwayo, asi ivo kana vachiti vari kuwedzera vashandi mari, vari kuwedzera vashandi mari inokwana kuita 97%. Vari kudai kuti varayiridzi vakwanisa kukwanisa vana vavo kuchikoro, kana kuti ndezvongoti varayiridzi vangoitawo community service vachingobatsirawo zvavo community kwete kuti vanhu vaziendese kuchikoro. Ndati ndibvunzewo ipapo kuti kana vachizviona kudaro vanozvionawo sekuti zvinhu zvinoita here kana kuti kwete.
Manheru manheru eStudio 7 najonga kandimire. Munogona nekutipawo news? Muri kubata basa. Panyaya yesituation iri muZimbabwe, ngavarambe vachiwedzera panyaya dzematichers kuenda kumabasa. Ngavarambe vachiwedzera inpecially vese apotoshiya kana one anoenda bhozi. Zvanyanya zvinezvizvi, hakuna anombodzingwa basa, hakuvhundutsira. Vakangorega vese, vakangobatirana pamwe, hapana anorega. Zvamunika mutsvanga izvo ndezvekuti obvious ka. Mabeads of same feather they flock together. Saka pano chavangataura Monica Mutsvanga ngaanyarare zvake. Nonsense batene kwekudi kana saka what is the people saka tiri holiday yacho kana achiziva kuti ari pabasa dei akangotisasi vasina kumbotiudza nezveholiday zvepose. Right now everyday zviri kunzi vambomira zororo vambodidi. Saka it's nonsense tawanazvo manesi. Ngaitiri kuriwa kandonyarara ngarege kutaura bhosi, hapana chaari kutaura, zvese zvakangofanana. Maita basa Liberty Padendron South Africa.
PaStudio 7 muri sisi vanangomatanonoka hwande, vana Blessing, vana sisi Mavhe. Aiwa tinotenai basa rese nevese vandasiya. Ini ndoona kuti nyika yedu inenge yazoenda kumagumo, nyika yeZimbabwe. Vakomana vezanupiefu vatangwa nguva vasingazvizivi kuti kune nyaya yenharurano nematicha kuti vadzokere pachikoro. Varatanga kuzomhanya-mhanya kuti chikoro zvabvhurwa iki zvino. Zvinoratidza zanupiefu haina kana pfungwa kutopererwa ikukuyakuya. Havana kana order zvinhu zvavo zvavanoita. Nhasi vanonzi ari kulivhi, mangwana azouya pabasa anzi adzokera kulivhi kezi aenda kuwe. Nyika iri kutongwa ndoanonzi madhaka ari kuitwa nana EDL. Havana kana mwoyo nevanhu vanavo. Kungomhanya pese pese kuenda nechiri kuitwa chachachacho, hapana chinomboitwa navarume. Vauraya vanhu vakawandisa, vaparadza dzimba nekuda kwekutambura kwenhamo, dzimba dzakawanda dzaparadzwa. Vanhu vakava ike zvino vanhu vanochikoro vatokwadzwa njere dzavo nezanupiefu. Generation yekudzidza hapana chavachadzidza. Maticha nyangwe akavafosa kuti vadzokere kuchikoro, hazvibetseri kuti muticha adzidzisa nenzara, hapana chaanombodzidzisa. Saka hurumende inoda kutosungiswa chaichaiya bhozi. Ikuchikora kodzero dzevana nedzikodzero dzevashandi nedzikodzero dzevana veZimbabwe.
zvakadi mukoma tanonoka wande ndinokumbirwa kuti veduwe pamunotorowo vanhu paya paya zamewo kuti mutorowo vakadzi mutorowo nevarume sometimes nongonzwa varume vega ndo vanenge vachingotaurawo pfungwa dzavo zvoita sekuti isusu vakadzi hatinawo zvatinofunga ndodangu kutaura nenyaya yeMDC inotungamirwa navachamisa kuti ivo vanongoramba vachikumbira mvumo kumapurisa mapurisa vanonatso kuziva kuti haambofi akavabvumidza ivo President Chamisa mutungamiriri wevanhu vadinivo vakateverera zvinhu zvinotaura vanhu nokuti chandinoziva ini zvinonzi simbi inorwa ichapisa vachamisa vari kuramba vachingoverengera vachingoverengera gore rakapera iri rakangopera vachingoti mirai tichazodai zvineke zvinezvi zverototanga vatotanga kudai vachitorambidzwa kuti nemapurisa handioni kuti pane chinobuda zvichadzikana tese tatichitozoneta kana kuti tachitozofa nenzara vachingoti kwai tiri kukumbira mvumo kumapurisa mapurisa acho havanonatsokuziva kuti haafi akavabvumidza mapurisa ndeamunangagwa saka ini nehangu chandiri kufunga ka zvemapurisa izvi zvakakona vachamisa chitsvagaiwo imwe purani imombosiyana naye mapurisa iyi nokuti muri kutotamba nemadhaka pasina mvura President vedu tinokutsigirai chaizvo but kana mukangoramba manje muchingoti tiri kukumbira mvumo tiri kukumbira mvumo pane pamwe pokutika munofangwa kuona kuti vanhu vacho vamuri kushanda navo vakaita sei nokuti mapurisa ndeezanu saka hamufi makambobvumidzwa namunangagwa hamufi makabvumidzwa namunangagwa
makadiko pastudio 7 ndiri mukoma nauya ndadzoka zvekare futi pastudio 7 apa haindaingozviziva zvangu kuti ha munangagwa mavhiki ake matatu aakataura yatanangagere panyika handibudi haa ndaingoziva ndikunyepa ai baba vanoda ndege zvavo ava aiwa vari bhizi nezondo mundege imomo ivo vakati kwatiri lei mavheji nemuriwo asi zvichasvika chete ndiaraiziva kuti kunova mugabe zuva richasvika ndatenda hangu munangagwa richauyawo rako ramba wakamirira ucharihona
mhanzo apfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Korea vaMoon Jae-in vati vanoda kuti nyika yavo isapomerwa mhosva yokuputsa zvirango zvakatemerwa North Korea nekuti vanoda kuti vadyidzane neNorth Korea zvinogona kubatsira mukutangidza zvekare hurukuro pakati peNorth Korea neAmerica pamusoro pezvombo zvenuklia. Sangano reWorld Health Organization razivisa kuti rawana chirwere chakafanana neche sudden acute respiratory syndrome kana kuti SARS mumuri imwe chete richiti munhu akange ari parwendo kubva kuChina akaendeswa muchipatara muThailand zvondo rapfuura. Vanhu makumi mana neumwe vanonzi vakabata chirwere ichi asi umwe wavo akatofa nemusi wechina. Muchikamu chino tiri kutarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vatanhatu vebato reDemocratic Party vari kukwidzira mukana wekukwidzira utungamiri hwenyika kupera kwegore rino. Nhasi vachiri pakati pegakava kana kuti debate rinotarisirwa kuve nemuchindo mukuru sezvo riri iro rekupedzisira vanhu vasati vatanga kuvhotera vanhu vavanoda kuti amirire bato reDemocratic Party. Vanhu mudunhu reIowa ndivo vachatanga kuvhota munyika yose nemusi wakukadzi 3. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipodendere, kuti vatiudze zvavari kunzwa.
Vatanga ne na uye uondo kuti kana iwe ukaitwa mutungamiriri wenyika unosarudza sei hondo dzaunoenda. Kazhinji tinoziva kuti mademokrats vanowanza kupoza kuenda kuhondo. Vazhinji vavo vanga vachitaura ivo kuti vanotanga vataurirana necongress vasati vaendesa vakomana nevasikana veami kuti vanorwa. Pazonyanyisa kuva nedebate yange iri nyaya yekuti ko zvoitwa sei nemasoja ariko izvezvi kumiddle east. Vazhinji vanhurume vese vari pastage vanga vachiti tinobvisa vashoma vashoma, asi muzvare Elizabeth Warren vati ivo vanenge vachida kuti tidzose vanhu vese vari ikoko kumba. Vati havaone pane chikonzero chekusiyira maamerican troops ku Middle East nekuti hondo dzacho dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kupera. Imwe nyaya yambonakidza ndeyekuti va Joe Biden nava Bernie Sanders vanga vachidzoserana dzoserana pakuti kweiwe wakavhotera hondo yekuIran ekuIraq, iwe wakavhotera hondo yekuAfghanistan, kungorakidzawo kuti vava vanhu vava mugovernment kwenguva yakareba vese more than 30 years. Saka vane mamistakes mazhinji chaiwo avakaita avachafanira kunge vachizotsanangudzira maamericans. Asi ndinoona sekunge vese vari kuti vatrump vadzosera basa rekuIran kumashure rekuita denuclearize Iran nekuti Iran yabva yati aichaita nuclear deal. America yabuda munuclear deal racho. Asi vese vari kuti ivo kana vachizinge vave kutungamirira wenyika vanoona kuti vanokwanisa kutaura nemaallies ekueurope kuti nuclear deal idzoserwe pakare.
Debate ranhasi iri rakasiyana namamwe madebate here ari kuitwa nevanhu vedemocratic party?
Iri ndorekupedzisira. Rakasiyana pakuti hapasisina munhu watinoti anobva kuminority group. Vaandrew Young ndikuzoti vachiri kuavapo apa even though vachiri kurana. Chimwe chakanyanyisa kusiyana ndechekuti raitwa after zvakaitika kuIran zviya nekuIraq. Saka rine nyaya dziri more current dzekuti vanhu vange vachitaura. Asi sezvo riri debate rekupedzisira zvinonzi izvo anenge ahwina debate iri ndiye anowanzozohwina primary election ichange iriko muna February kuti mademocrats asarudze kuti achange akavamiririra achirwisana navatrump muna November ndiani.
Pari zvino munoona sekuti zvakamira sei, wamungati ari mberi ndiani?
Takaoma. Ndinoona sekuti base yemademocrats vanogona kunge vachida vaJoe Biden, asi vaSanders havasi kumashure uye muzvare Elizabeth Warren vanenge vari kudzokowa.
Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts, Dr. Chipot Endere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7.
Rado! Oi! Leva de riba na vantan, in an Italian! Ugu, ugu, ugu! Saka zero enda kutirwa get! Hati patona mamine! Saka miririra matrizi piriko kumango majepoti kumafrati! Ketari nongo timbika kaiyo, iri kaiyo ikaiyo, shikirireka na iliyo! Italian, yo, heyo! Rato! Matirinda tangira kutoka! Ugu, ugu, ugu! Madrina tangira butoka, ugu, Madrina tangira butoka, ugu. Ina tangira butoka kushangu, Madrina tigira pamutora tenge tengu, uri pane rako nenge diri pane rangu, imenda kariwana.
Zanzi musate kama suti musina shangu, Enzo, smart inotangira kutoka. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revarairidzi riri kupemera zvimwe zvikoro mhosva yokubhadhara vamwe vabereki kuti vapinde mumisangano isingazikanwi nevamwe. Sangano reApex Council rinoti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandu vayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku izika tisenda bakufi.